verse 1.
Chaverenga shokoramari kubva kuna Luka 5 verse yekutanga.
The musicians, they also do a great job.
Vanotiridzira vari kuita basa rakanaka chaizvo.
I think we need to give them a pump as well.
Katimba vaomberera imaoko.
The Bible says, verse 1.
Bible pa verse 1 rinoti.
And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret.
Zvino vanhu vazhinji vakati vachimumanikidza kuti vanzwe shoko raMwari, iye amire pagungwa reGennesaret.
And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets.
Akaona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari vachisuka utava rwavo.
And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land, and he sat down and taught the people out of the ship.
Akapinda mune rimwe igwa raiva raSimoni, akakumbira kwaari kuti abve pamhenderekedzo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji ari mugwa.
Shall we pray?
Ngatinamatei. Baba vedu variko kumusoro kudenga, tinokutenda Ishe mangwanani ano nemuzita ramambo Jesu Kristo, nemukana wamatipa Baba kuti tiuye tizonzwa shoko renyu Baba. Tinokutenda Mwari, tinoziva kuti hatina kuunganira pasina, asi kuti Mwari taungana tiri pasi pevimbiso. Nekuti makataura mukati panoungana vaviri kana vatatu muzita rangu, ndinenge nditoripo nechekare pakati pavo. Baba, tinokutendai nemufundisi wedu. Tinovaziva mufundisi wedu Mwari, asi zvavaverenga shoko kudai Mwari, takuchikumbira imi Mwari Baba, muuye muchizodza mufundisi wedu kuti Ishe mupe dudziro kushoko raverengwa Jehovha, kuti vana venyu zvavauya kuservisi kudai Mwari, tine takaziviswa murau wetarisiro na brother Branham.
Yes.
Kuti unowana zvaunenge uchitarisira Mwari. Vanhu havasi kutarisira anything kubva kumunhu Mwari, havasi kutarisira kuona kana munhu Mwari Baba Ishe mutsvene makanaka. Vari kutarisira kuti imi Mwari muye mutaure navo. Saka tiri kukumbira Baba kuti chibatsirai mufundisi wedu, vawane chipo chikurusa chinotaurwa nemuprofita, chekuti vagone kuzvisa parutivi Baba. Imi Mwari mugotaura nesu Baba, mugoshandisa muromo wavo Ishe mangwanani ano, kuti patinozobuda muchechi muno Mwari, tese tigokurumbidzai Baba, kuti zvirokwazvo Ishe vataura nesu muservisi. Tinokumbira Baba mutange nesu, mugopedza nesu nezita raJesu Kristo. Amen.
Amen. We may take your seats.
Garai zvenyu pasi.
I will continue reading while he's still seated down.
Tichaenda mberi nekuverenga, mugere zvenyu pasi.
On verse 4.
Verse 4.
Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and lay down your nets for a draught.
Vakati apedza kutaura, akati kuna Simon, pindai kwakadzika, mukande rutava rwenyu kuti mubate.
And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net.
Simon akapindura akati, Tenzi, tatambura usiku wose tisingabate chinhu, asi zvamadaro imi tichakanda rutava.
And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break.
Vakati vaita izvozvo, vakakomba hove zhinji, rutava rwavo rukabvaruka.
And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink.
Vakakumbira shamwari dzavo mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira. Vakauya vakazadza magwa ose ari maviri akatanga kunyura.
Praise be the name of the Lord.
Starashen ngari kudzwe.
I like the way the Bible expresses itself.
Ndinofarira kabuditsiro pachena kanoitwa neBhaibheri zvino.
You know, if you the portion that we have read, if you
chikamu
chataverenga closely or read closely,
ukanyatso kuverenga zvakanakisa kana kunyatso kutereresa zvariri kutaura.
Say, they enclosed a great multitude of fishes and their net break.
Vakabata hove zhinji rutava rwavo rukabharuka.
Verse 7. And they came and filled both the ships so that they began to sink.
Vakauya vakazadza maogwa ose ari maviri akatanga kunyura.
But just prior to this one, Peter was complaining.
Asishure kweizi, Petro anga ari kutonyunyuta.
To say, we toiled all night.
Kuti tashingaira usiku wose.
And caught nothing.
Hatina chatabata.
But when somebody came in,
asipani mumwe akazouya.
Now he is also complaining that there are two ships were about to sink.
Akunyunyuta zvakare kuti magwa ede ari mairi akunyura zvakare.
I want this God that makes us to complain because blessings there are just too many.
Ndinofarira Mwari uyu anoita kuti tinyunyute kuti maropafadzo acho awandisa.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
You know, failing to appreciate, to comprehend, or to take charge of them blessings because the windows of heaven have been opened.
Kutadza kutoshaya pekumaisa kana kutotadza kuzvinzwisisa.
I'm sure now you just be selecting which type of blessing to take, which one to throw away, because it is just too much.
Ndopinga unenge wakutosarudza kuti maropafadzo acho zvari kuuya akawanda kudai ndotora iri iri ndombosiya nekuti awandisa.
Oh, let's go to our word. At thy word we're going to talk about. At thy word.
Tichitaura kuti pashoko renyu ishe.
The prophet read this scripture.
Profita akaverenga gwaro iri.
And preached this message at thy word.
Akaparidza maridzo ino iyo inonzi zvamurimi mataura ishe.
When we are talking at thy word or just the word,
kana tiri kutaura pamusoro peshoko rashe kana ringori shoko,
we are saying a man should be as good as his word.
Tiri kuti isusu munhu anofanira kunge akangorurama seshoko rake.
If you say, I'll take you out for lunch at 1 o'clock,
ukati ndoda kuendesa ku lunch na 1,
I should just take you at your word.
Ndinofanira kungozvigamuchira kuti sezvo hama yataura hatichaenda ku lunch na 1.
So 1 o'clock, I am expecting to go out for lunch.
Saka na 1 ndechingotarisira kuti tiende ku lunch.
Not at 1:15.
Kwete na 1:15.
1 o'clock.
Asina 1 chaizvo.
And you should also honor your word to take me out for lunch at that time.
Newe unofana kuzadzikisa shoko rako kundiendesawo ku lunch na 1 o'clock dzavataura.
I will take you at your word.
Inini ndichakutora pashoko rako ravataura.
If you promise your children or your child,
ukavimbisa vana vako kana mwana wako,
to say if you get you be number 1,
kuti ukapasa ukaita number 1 muclass kana kuchikoro,
I'll send you for a trip.
Ndinokuendesa ku trip.
I'll buy you a toy.
Ndinokutengera toy.
I'll buy you a new dress.
Ndinokutengera dress itsva.
When he or she comes number 1.
Mwanakomana kana mwanamusikana akaita number 1.
She can just come and say, "Mommy, at thy word."
Anongodzoka kwauri mubereki oti, "Ah, sekutaura kwamakaita kamama kana dedi."
Be honorable enough as a parent to honor your word.
Iva mubereki anoremekedzeka kuzadzikisa shoko rataura.
If you honor your word,
ukazadzikisa shoko rataura.
Next time you promise that child,
pamberi apo ukazovimbisa mwana wako chime chinhu,
the child will take you seriously.
Mwana wako anongozati mubereki wangu anorevesa.
Conversely,
asi kana ukataura chinhu usingachizadzise,
even if you then promise your child something else,
ukazovimbisa mwana wako chime chinhu pamberi apo,
the child will know.
Mwana anongoziva.
If the word is coming from mommy or from daddy,
kuti kana mashoko aya ari kubva kuna amai kana daddy,
daddy or mommy is not as good as his word.
Amai na daddy havamire nemashoko avanenge vataura.
Hanzi totenda dzanwa.
We only have to wait after it is fulfilled.
Amen.
Amen.
Ah, tinoziva vamwe vanogona shona vapedzisa tsumo iyo.
We know some who know Shona Proverbs. You have, you know the missing link.
Grade 7, mada tunonyora manje manje.
Now they are about to write grade 7.
Munoto pasa nekuda kwekunyora tsumo dzakadaro.
You will pass by knowing these Shona proverbs.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
Even in the corporate world,
kunyange munharaunda dzema business,
people they sign contracts.
Vanhu vanonyorana nezvibvumirano.
No, it has, like the contract has to go to, through the scrutiny of the legal team just to scrutinize even the contents of the contract.
Contract yachoka inotomboenda ku department re corporate and legal affairs yonyatso kuongororwa kuti tisati tasaina zvinhu zvinimo zvakambomira sei.
And when signatures are appended to that contract between, say, the two contracting parties,
zvino kana signature yazonyorwa pasi yazosainwa nemakambani maviri awirirana,
it binds those two companies together.
Inobva yasungira makambani maviri aya.
Hallelujah.
Amen.
Now, that's why you see we have got a lot of issues or cases in the courts.
Ndosaka uchizoona tine nyaya dzakawanda dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Somebody saying, he promised me, she promised me, this company promised to deliver this and that, but they failing to do as per their contract or as per their word.
Mumwe anenge achinyunyuta achiti kune mutongi uyo akandivimbisa zvakati, kambani yakavimbisa kuti chazadzikisa zvakati nezvakati nezvakati, asi havana kuzodaro.
The reason is,
chikonzero ndechekuti,
they are failing to fulfill as per their word.
Vari kutadza kuzadzikisa mashoko avakataura.
Amen.
Amen.
As Christians as well,
nesuwo sema Kristu,
yes, we should also act according to our words.
Tinofanira kuti tiite zvinhu zviri maringe nemashoko atinenge tataura.
Hallelujah.
Amen.
Because that is what is expected of us.
Nekuti ndozviri kutarisirwa kwatiri semaKristu.
Amen.
Amen.
I'm sure you also expect the same of God.
Ndotarisira kuti munotarisira kuti Mwari azadzikise shoko ravo saMwari.
To say if God promises something,
kuti kana Mwari vane chavakavimbisa,
you expect God to fulfill that which he promised.
Unotarisira kuti Mwari vazadzikise zvavakavimbisa.
Now, I know our God,
ndinoziva Mwari wedu,
is more than able to fulfill that which he promised.
Vanokwanisa nekupfuurisa kuzadzikisa zvavakavimbisa.
So, you can just take him at his word.
Saka iwe ingovatora pashoko ravo.
Man can fail.
Munhu anogona kukundikana.
A brother can fail.
Hama inogona kukundikana.
But I want to guarantee you this morning,
God
will never fail.
Mwari havambofa vakakundikana.
Whatever he promised in his word,
chero chingava chicha
vakavimbisa mushoko ravo, you can take him at his word.
Ingotora Mwari pashoko ravo.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
If he promises something,
kana Mwari vakavimbisa chimwe chinhu,
just relax. Know for sure it's going to come to pass.
Iwe chingoteramira uzive kuti zvichazadzikiswa.
Our first quote we're going to read from the invasion of the United States.
Quotation yedu yekutanga tichaverenga bhamaridzo inonzi kupambwa kwe United States.
Paragraph 26.
Paragraph 26.
The prophet says,
Mprofita anoti,
that's the same way it is by God.
When
God promises anything,
kana Mwari vaine chinhu chavanenge vavimbisa,
then what God is, he has got to be in his word.
Zvino Mwari zvavari vanofanira kuve mushoko ravo.
This word is just the same as God.
Shoko irori rakangofanana naMwari pachake.
It is God.
Shoko iroro ndiMwari. Amen.
So the word of God,
saka shoko raMwari,
the prophet is saying it is just the same as God.
Muprofita wedu ari kuti shoko raMwari rakangofanana naMwari pachake.
And we know,
tinoziva isu,
God is prepared to bankrupt the heavens than for his word not to come to pass.
Mwari vakatomirira kuti denga ritobroka pane kuti shoko ravo ritadze kuzadziswa.
So you are rest assured this morning,
saka iwewe unovimbiso mangwanani ano,
that God's word is true and will never fail,
kuti shoko raMwari ndere chokwadi uye harife rakakundikana.
Your word is what you are.
Shoko rako ndozvauri iwe.
My.
Amen.
Your word is what you are.
Iwewe uri zviri shoko rako.
So if you tell the truth,
Ukataura chokwadi.
That's what you are.
Ndozva uri, uri wechokwadi.
But if it also happens that you allow a word to come out of you, your mouth, but you don't mean what you say, people will take you that that's exactly what you are.
Asi ukatendera kuti rimwe shoko ribude mumuromo mako, asi wozotadza kurizadzikisa, vanhu vanozongoti ah ndozva uriwe.
You say things that you don't mean.
Unotaura zvinhu zvausingareve.
It's your bond.
Ndokusungwa kwako.
We used to call it your bond is your word.
Taimboti ukataura shoko wazvisungirira.
If you can't take your word, then I can't have confidence. That's
kana usingagone kuzadzikisa shoko rako, handigone kuvimba newe.
But if I can take your word for anything, then it's a man of honor.
Asi kana ndikange ndichiziva kuti iwe uri munhu anoremekedzeka, ndinogona kungoremekedza zvawataura.
Amen.
Amen.
You become a man or a woman of honor.
Unova munhu kana munova murume kana mudzimai anoremekedzeka.
Because you have got respect for what you say.
Nekuti ndinoremekedza zvaunotaura.
And we thank God.
Tinotenda Mwari.
He is honorable.
Mwari vanoremekedzeka.
Every word that he says.
Shoko ripi neripi ravanotaura.
He fulfills it.
Vanorizadzisa.
Praise be the name of the Lord.
Tarashengari kudzwe.
He promised my father Abraham.
Vakavimbisa baba vangu Abraham.
To say you are going to be a father of many nations.
Kuti iwe Abraham uchava baba vemarudzi mazhinji.
It didn't matter how long it took.
Hazvina basa zvakatora nguva yakareba sei.
Other people were mocking him.
Vamwe vanhu vachimuseka.
But Abraham.
Asi Abraham.
He knew.
Aiziva.
If God said it.
Kana zvakataurwa naMwari.
I take him at his word.
Ndinovatora ini Mwari pashoko ravo.
Even if the adversary may say whatever he wants.
Kunyange muvenge akataura zvimwe zvinopesana.
But God is honorable.
Asi Mwari vanoremekedzeka.
His word is honorable.
Shoko ravo rinoremekedzeka.
I take him at his word.
Ndinovatora pashoko ravo.
I'm looking at this royal seed of Abraham this morning.
Ini ndakatarisa mbeu yeumambo hwaAbraham.
When they read in the Bible.
Vekuti kana vakaverenga Bhaibheri.
And see a promise here. Which might be lying idle. You just remind God of that promise. You say, Lord, you say they just shall live by faith. Lord, but that faith, I seem not to have it. Lord, I'm taking you at your word. The Bible says, be ye perfect, for I am perfect. Then you say, Lord, I don't see the perfection in my life. Lord, I'm coming this morning. I'm coming to you this morning, Lord. I'm taking you at your word. Praise be the name of the Lord. The Lord likes such challenges. Praise be the name of the Lord. And the good thing about it,
is
God will give you that burden so that you can ask of him.
Ndishe vanonge vatotanga vakupa mutoro iwoyo kuti uzenda kwavari uchinokumbira.
Because he wants to give you.
Nekuti varida kukupa.
But he's trying to find a way to say, how can I give my son?
Asi vari kutsvaga nzira yekuti mwana wangu ndomuropafadza sei.
Hallelujah.
Amen.
No, it's not to say when God asks something of you,
kwete kuti kana Mwari,
he cannot have it the other way. You know, he created the heavens and the earth, everything he created. So he can have everything.
Mwari ndo vakasika denga nenyika, vanogona kuwana zvese zvavanoda.
But he just wants you to give to him so that he can bless you more.
Asi vari kuda kuti iwewe ungouya kwavari uvape kuti vakuropafadze nezvimwe zvakawanda.
And it also pleases him.
Uye zvinovafadza.
You know, I tested that.
Ini ndakatombozvishandisa.
Our boy was going for a school trip.
So we gave him
some money, you know, pocket
money. So,
whilst, yeah, he was there, he then bought this for the sisters, this for the mother, this for
daddy.
Okay, so it's the mother who gave him the money.
Alright.
But the mother is happy now that the son bought something for her or the father.
Asi amai na baba varikufara kuti vatengera vachime chinhu nemwana wavapa mari yavo.
That's not to say the father or the mother cannot buy.
Azvireve kuti baba naamai havagone kuzvitengera zvinhu izvozvo.
But it's such a pleasure pull money from your pocket or from your wallet, give to your child, then the child gives back that money to you. Asi, what a pleasure
it is. Kuti watora mari wobva wapa mwana wako wobva angonokutengera chimwe chinhu zvinongopa mwe mufaro usingatsanangurike.
God also requests that you can do that to him.
Mwari vanotodawo kuti uite zvakadaro kwavari.
That's not to say he cannot give it to himself if he wants, he can.
Hazvirevi kuti Mwari havagone kuzvipa chinhu ichocho chaunofanira kuvapa, vanogona kuzvipa.
But he's just trying to find an occasion to bless you.
Asi varidangoedza kutsvaga mukana yekuti vakuropafadze.
Oh, my brother, my sister.
Amayangu hanzanzi.
God is trying his level best to say, I want to bless this sister. I want to bless that brother.
Mwari varikuedza nepose pavanogona kuti ndakuropafadza hanzanzi, ndakuropafadza hamai.
28, he says, we're still continuing.
Pa 28, tirikuenda mberi.
And the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Bible rinoti pakutanga rakanga riri shoko, shoko ranga riri kuna Mwari, uye shoko iro ranga riri Mwari.
And the Word was made flesh and dwell among us.
Shoko rikaitwa nyama rikagara pakati pedu.
If we would think this, the very earth that we live in this morning,
tikangofunga kuti nyika yacho chaiyo yatiri kugara mangwanani ano,
is the Word of God.
Ishoko ra Mwari.
That tree is the Word of God.
Kuti muti uri apo uyo ishoko ra Mwari.
And you, your body, is the Word of God. God spoke it into existence like that, made it from nothing which had nothing.
And
thy word. Did you ever notice the human life? Where it comes from? One little cell. So small that a human eye couldn't see it, only through a great powerful glass. And out of it there come
200 pound men.
Where did it come from?
Zvakabva kupi?
God just spoke it.
Mwari vakangotaura.
And it just started.
Zvikangotanga.
By nature growing.
Nemasikirwo azvo zvikatanga kukura.
And there it produced just exactly.
Zvikazongobuditsa chaizvo zvaifanira kuvapo.
He spoke every tree, everything into existence.
Mwari vakataura muti wose nezvose zviripo zvisikwa.
And it's such a wonderful, wonderful thing this morning to view the Word of God.
Uye chinhu chakanaka mangwanani ano kungotarisa uchiyevedzwa neshoko raMwari.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
From the passage we read,
kubva pamashoko ataverenga,
Peter and friends that spent all night trying to do their trade.
Petro neshamwari dzake vakanga vapedza usiku hwose vachimboedza zvekuraura uko kuraura kwavanga vari nyanzvi.
And they caught nothing.
Asi havana chavakabata.
Hallelujah.
Amen.
I like, you know, God sometimes he put us in a place where human ability, you can say, yes, I've tried, but it cannot work.
Ndinotenda kuti Mwari vanombotiisa muzvinhano zvekuti kukwanisa nekugona kose kwemunhu anosvika paanokanda mapfumo pasi oti ndaedza asi ndakundikana.
When you say I've come to the end of my wits, that's when he comes in.
Paunoti iwewe ndapererwa, Mwari ndopavanopindira.
So you can understand Peter, brother and sister.
Unogona kunzwisisa Petro ama hanzvadzi.
Because he had done it.
Nekuti anga aedza zvose zvaanokwanisa.
Master, we have toiled all the night and have taken nothing.
Tenzi, tashingaira usiku wose hatina chatabata.
Now, if Peter had ended his speech on this hyphen.
Dai Petro akaperera mashoko ake pachifemo ichi.
I'm sure this morning we're not going to have a service like we are having.
Ndotenda kuti mangwanani ano tingadai tisina kuve neservice nepfungwa yatinayo mangwanani ano.
But the portion he said.
Asi chikamu chaakazoendera mberi achiti.
Yes, I have complained.
Hongu ndanyunyuta.
Nevertheless, at thy word I will then lie down the net.
Zvisine hazo. Nekuda kwemashoko enyu ndichakanda mambure.
At thy word.
Pa shoko renyu ishe.
Praise be the name of the Lord.
Ishe ngavakuzwe.
Maybe you could have tried something all along, but you failed.
Pamwe unezvaunga uchiedza nguva yose asi wakundikana.
But this morning I'm saying,
asi mangwanani ano ndiri kuti,
declare to yourself.
Iwe zviudze pachako.
I'm not asking somebody to declare it on your behalf, but do it yourself.
And this kutaura kuti mumwe munhu akutaurire, asi ndiri kuti
iwewe uchitaura wega. Peter did.
Sema tauro akaitwa na Petro.
You are saying nevertheless.
Zisinei hazo.
At thy word.
Pashoko renyu.
Praise be the name of the Lord.
Hallelujah.
The prophet says in the message, believe thou this.
Prophet anotaura maridzo inonzi munotenda here izvi.
Or maybe let's start at thy word.
Ngati tangirei pamharidzo inonzi pashoko renyu ishe.
Paragraph 10 the prophet says.
Pa paragraph 10 prophet anoti.
No matter how many times the doctor has told you,
azvina basa kuti chiremba akudza kangani,
that you can't get well,
kuti haugone kupora,
at thy word, Lord, I'm going to lay down the net.
Pashoko renyu ishe ndichakanda mambure.
You say Brother Branham has been sick 25 years.
Unoti Brother Branham ndarwara kwemakore 26.
Yes, Sarah was barren for 92. I like that.
Wo ndanga ndisina mwana kwemakore 92.
You have to give an appropriate answer to the devil. You know the devil is a liar, yes, we know that. But sometimes he brings in things very close to the truth. But that despite, give him the appropriate answer. Yes, he had given an occasion to say 25 years.
Wongo anga ati makore 25.
But there was one who was also barren.
Wongo asipani mume akanga asina mwana.
But at God's word, she taken his word.
Asipa shokora mwari, akatora shokora mwari.
No matter what it is,
zisinei kuti
chii, you take his word.
Iweyo tora shokora mwari.
There's never been a baby born in this world
hapana mwara akambozvarwa panyika pano
without an earthly father.
Pasina baba wepanyama.
Listen closely.
Nyatsokuteererai.
Especially sisters.
Zvikuru sei hanzvadzi.
The prophet is saying,
muprofita ari kuti,
before even Mary,
ikunyange Mary asati,
yes, there was no one who had been born with a baby without a father.
Panga pasina mwana anga ambozvarwa asina baba.
So it was almost impossible,
saka
incredible,
zvaive zvinhu zvisingakwanisike zvinoshamisa,
to ask somebody to say you are going to have a son without knowing a man.
Kutoudza mumwe munhu kuti uchava nemwana usingazive murume.
But Mary, when the angel met her,
asi Maria paakasangana nengiro,
she said, behold thy handmaid of the Lord.
Akati tarisai muranda kanzi washe.
Be it according to thy word.
Ngazive kwandiri maringe neshoko renyu.
She took God at his word.
Akatora Mwari pashoko rake.
You take him at his word.
Iwe tora Mwari pashoko ravo.
If you take him at his word,
ukatora Mwari pashoko
ravo, there is nothing that we say is impossible.
Hapana chinozonza achigoneke.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Hebrew children taken him at his word.
Vakomana vatatu vechiHebheru vakamutora pashoko rake.
And everyone that has ever amounted to anything in life taken him at his word.
Kana pane munhu ane chakambobudira muupenyu, munhu akatora Mwari pashoko rake.
And we are not even looking at who you are and who you are not, but we are just saying, take God at his word.
Hatisi kutarisa kuti uri ani unomboita nezvei, tiri kungoti iwe tora Mwari pashoko
rako. I'm a little sister, I'm a little brother, I'm a visitor, but if you just take him at his word, God will bring it to pass.
Mumwe anogona kuti ndiri kanzvadzi kechidiki, ndiri hama yechidiki, ndiri muenzi, asi nyaya iripo, ingotora Mwari pashoko ravo.
Who was Zacchaeus?
Zacchaeus anga ari chii?
Hallelujah.
Hallelujah.
When he took God at his word,
Zakeo pa akatora Mwari pashoko ravo,
he was just told, say, make haste, come down, I'm going to have supper with you.
Hanzi kurumidza kuburuka muti, ndiri kunodya kumba kwako.
His life changed there and there.
Upenyu hwaZakeo hwakabva hwashanduka pakarepo.
Some people were moving with long robes.
Vamwe vaifamba nehanzu dzakareba.
But Zacchaeus that day,
He
was supping with the creator of heaven and the earth.
Akadya chikafu na nemusiki wedenga nenyika.
Praise be the name of the Lord.
Zitara shengari kudzwe.
Oh, I like my God.
Amari wangu ndinomuda.
He has no respecter of persons.
Avaremekedze vanhu.
Ah, for sure.
Chokwani.
If he had respect of persons, oh, we could even make calculations, my brother.
Dai mari vairemekedza vanhu. Taigona kuteitawo samu dzedu.
Ah, that thief on the cross.
Mbavaiya pamuchinjikwa.
He just took God at his word.
Akangotora Mwari pashoko ravo.
And for sure he went into paradise.
Uye chokwadi totoziva akatopinda paradiso.
If you also don't take God at his word,
iwo kasatorawo Mwari pashoko ravo,
oh, you are gonna perish.
Uchaparara.
But praise be the name of the Lord. No matter who you are, if you take him at his word, God will come and vindicate himself to you. Even the priest Zacharias, the priest, imagine he was a pastor, a minister.
Imbosifungai kuti vanga vari mufundisi, mushumiri.
The angel of the Lord coming.
Ngirozi yashe ichuya kwavari.
And telling him you are going to have a son.
Yo mudza Zacharias kuti uchazvara mwanakomana.
A whole minister.
Mushumiri mukuru chai atori panzvimbo yake.
Could not believe.
Akatadza kutenda.
But look at a small little girl Mary.
Asitarise kamusikana kadiki Maria.
Hallelujah.
Hallelujah.
So brother and sister, don't look at who you are.
Saka hama hanzadzi aigona kuzvichepesa.
Praise be the name of the Lord. As long as the one you have believed is within you, oh yes, it doesn't matter. It's him who matters who is in the inside of you. Praise be the name of the Lord. We'll read, the prophet says in the message, believe thou this. Paragraph 29, the prophet says. Now I want you to look at the difference between Mary and Zacharias. Zacharias, that minister, God's minister or a preacher, Zacharia, as it was in the day, or the priest in the temple.
Zakaria mushumiri mushumiri wevangeri kana muparidzisa zvanga zviri mazuva ewa emprisita mutemberi.
He had known all kinds of things that supposed to have happened before the miraculous power of God.
Aiziva zvishamiso zvese zvanga zvaitika uye nekushanda kwesimba raMwari.
But he doubted the angel in his case.
Asi haana kutenda ngirozi panyaya yake.
Where Mary said, behold thy handmaid of the Lord, she didn't question what could be or so forth.
Maria apo akati ngazive kwandiri kune muranda kwanzi wenyu ishe haana kubvunzurudza zvakataurwa nemutumwa waJehovha.
And look how much more she had to believe than what he had.
Uye tarisai muone kutenda kwaakaita kudarika uyo Zacharias.
He had to believe. Hannah had a baby before.
Hannah akambova nemwana kumashure.
When she was past the age.
Apfuura zera rekuzvara.
Sarah had a baby before.
Sara akambova nemwana kumashure.
After she was the past of the age.
Apfuura zera rekuzvara.
And that had already happened many times.
Zvakanga zvatomboitika kumashure kakawanda.
But Mary had to believe something that had never happened before.
Asi Maria akatotenda chimwe chinhu changa china kumboitika kumashure.
No woman had ever brought a child like that into the world knowing no man.
Hapana mudzimai akanga ambozvara mwana munyika muno asina kumbosangana nemurume.
But she had more to believe that what Zacharias did.
Asi akanga atori nemungava mukuru wekutotenda kudarika waZacharia.
She didn't question God, she just took God at his word.
Amen. I like that prophet says. Akangotenda shoko raMwari akatora Mwari pashoko ravo.
Take God at his word.
Tora Mwari pashoko ravo.
Believe it anyhow.
Chingori tenda zvakadaro.
Hallelujah.
Hallelujah.
You believe it anyhow.
Ingori tenda zvakadaro.
No matter how impossible it looks to be, believe God and he will bring it to pass.
Kunyange zvichiratidzika kunge zvisingakwanisike, iwe ungotenda Mwari zvichazadzikiswa.
Notice, she didn't wait till she was positive when she was going to have this child.
She
didn't wait till she felt like before she said anything about
it.
She started right away testifying, telling people that she was going to have this baby. Where there was no signs of it yet. Oh, God, give us some more Marys, that's right. Don't wait for signs and wonders. Take God at His word and start rejoicing. Saying is going to happen, God
says
so. Praise be the name of the Lord. If God gives a promise, brother and sister, just relax, all is in order. It will surely come to pass. Praise be the name of the Lord. The story in the Bible of
Jehoshaphat.
Maybe let's just read it. 2 Chronicles 20. It always pays to take God at His word. Praise be the name of the Lord.
Amen.
You know, sometimes I like God, you have no choice but to take Him at His word, because you try this, it fails, you try that, it fails, until you realize, I just have to take God at His word.
Dinofarira kaitiro kanoita Mwari dzimenguwa unenge usina kana chimwe chekuita. Unenge waedza icho chokundikana, waedza icho chokundikana kusvikira unozongoti aiwa ngatitore Mwari pashoko rake.
Praise be the name of the Lord.
Zita shangari kudzwe.
It came to pass, verse 1, that after this also, that the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat.
Shire kwa hizo vanava Moab navana va Ammon nevamwe va Ammon pamwe chete navo vakasvika kuzorwa na Jehoshaphat.
Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there came a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they be in Asatama, which is En Gedi.
Ipapo vamwe vakasvika vakaudza Jehoshaphat vachiti, vanhu vazhinji vanouya vachibva Siria mhiri kwegungwa kuzorwa nemi. Tarirai, vari paHazazoni Tamari, ndiro En Gedi.
And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah.
Ipapo Jehoshaphat akatya akashingaira kundobvunza Jehovha. Akatara zuva rokuzvinyima zvokudya panyika yose yavaJudha.
So you can see from that,
sometimes
when things are out of kilter,
dzimenguva kana tapinda pakamanikana,
you proclaim a fast.
Unotombopinda pamutsanyo.
The reason is you want to say, Lord, I'm taking you at your word.
Chikonzera ndichekuti uri kuti ishe ndiri kukutorai pashoko renyu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's hear what then happened.
Regai tinzwe zvakatevera.
And Judah gathered themselves together and to ask help of the Lord. Even out of the cities of Judah, they came to seek the Lord.
VaJudha vakaungana kuzotsvaga betsero kuna Jehovha. Vakabva kumaguta ose aJudha kuzotsvaga Jehovha.
Verse 6. And said, O Lord, our God, our fathers,
akati haiwa Jehovha Mwari wamadzibaba edu,
art not thou God in heaven?
Ime hamusi Mwari uri kudenga here?
You know, I like the way some people approach God. He is not questioning God per se. There is a question mark. But that's not his intention, or that's not his implication. He is just displaying his confidence in God. Art thou not God in heaven?
Hamusimi Jehovah ari kudenga
here. And rulest not thou over the kingdoms of the heathen.
Ima hamusi munobata ushe wose wendudzi dzese here.
And in thine hand is there not power and might so that none is able to withstand thee?
Paruoko rwenyu pane simba no ushe na izvozvo hapana munhu ungakudzivisai.
Hallelujah.
Hallelujah.
He is displaying his confidence in his maker.
Ari kungoratidza kuvimba kwaanoita nemusiki wake.
Art thou not our God?
Hamusimi Mwari wedu here?
Who didst drive out the inhabitants of this land before the people Israel and gave us it to the seed of Abraham thy friend forever?
Hamuna kudzinga here vaigara panyika ino pamberi pavanhu venyu vaIsraeri mukaipa vana vaAbraham shamwari yenyu.
You have to know the approach to God.
Unofanira kuziva masvikiro kuna Mwari.
Listen, he is reminding God.
Tererai ari kurangaridza Mwari.
To say Abraham is your friend.
Abraham ishamwari yenyu.
And these people us, we are the seed of Abraham.
Zvino isusu vana veIsraeri tiri mbeu yaAbraham.
In other words, he is saying,
nemamwe mashoko ari kuti,
what you did to your friend Abraham,
zvamakaita kushamwari yenyu Abraham,
you can still do the same to us because we are your friends.
Munogona kuzvidzokora kwatiri isu nhasi nekuti tiri shamwari yenyu.
Oh, praise be the name of the Lord.
Rashe ngari kudzwe.
God, he likes such kind of an address.
Mwari vanoda kutaurirwa mashoko akadai.
And they dwell therein. And they build thee a sanctuary therein for thy name, saying,
vakakuvakira imba tsvene yezita renyu vachiti,
if when evil come upon us,
kana takawirwa nezvakaipa,
as the sword,
kana munondo,
judgment or pestilence,
wokutonga kana denda kana nzara,
we stand before this house,
tichamira pamberi peimba ino,
in thy presence,
na pamberi penyu,
for thy name is in this house,
nekuti zita renyu riri muimba ino.
Listen to this closely. And cry unto thee in our affliction.
Tigochema kwamuri pakutambudzika
kwedu. Then thou will hear and help.
Ipapo muchatinzwa nokutirwira.
At thy word, Lord.
Pashoko renyu ishe.
Yes, I'm sure Jehoshaphat would have said, Lord, yes, I'm taking you at your word.
Hongu ndinovimba Jehoshaphat akafanira achiti, ishe ndiri kukutorai pashoko renyu.
Because you said,
nekuti makati,
if we cry to you,
tikachema kwamuri,
when we are afflicted,
tiri mukutambudzika,
when we are in distress,
tiri mukutambudzika,
you said you will hear.
Makati kuchanzwa,
not only do you hear,
kwete kungonzwa,
but you come and help us.
Asi muchauya mozotirira.
So Lord, we are taking you at this very word.
Saka ishe tiri kukutorai pashoko renyu iri.
Praise be the name of the Lord.
Tarashe ngari kudzwa.
Then he goes further and says, now behold, the children of Ammon, Moab, and Mount Seir,
vana vaAmon, Moab, neve gomo reSeiri,
whom you would have let Israel to invade,
vamusina kutendera vaIsraeri,
when they came out of the land of Egypt,
nguva yaakabva panyika yeIjipita,
but they turned from them,
asi vakavarega,
and destroyed them not,
vakasavaparadza.
Behold, I say,
tarirai, ndino,
how they reward us,
vatsiva
vachiuya, to come to cast us out of thy possession, which thou have given us to inherit.
Kuzotidzinga panyika yenyu yamakatipa ive nhaka yedu.
Oh, praise be the name of the Lord.
Sarashe ngari kudzwa.
Imagine you have bought such expensive thing to your child.
Chimbofunga kuti watengera mwana wako zvinhu
zvinodhura. And an uncircumcised somebody
comes
and takes that thing away from your child.
Do you
think you are just going to look and say and do nothing? I'm sure that is the time when you can flex your muscles, my brother. So Jehoshaphat is reminding God to say, you gave us this possession, but these people are coming to take that possession away. Oh, our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that come against
us.
Neither know we what to do, but our eyes are upon thee.
Hallelujah.
We thank the Lord. In other words, he is just declaring, at thy word, Lord, we are committing this issue. And look at the power of unity. And all Judah stood before the Lord Judah with their little ones, their wives, and their children.
Hallelujah.
Hallelujah. The power of unity. You all stand, not only brothers, not only sisters, not only children, but the little ones as well. No wonder why we say bring them in. They have to partake. They should know that if you take God at His word, He will deliver you. At such an infant stage, they should know. Oh, brother and sister. Some other time also, you know, the little ones, even if they ask something of you, and you know, this, I don't need God to provide this, I can provide it because we have the ability. No, there are some things, you know, as a human being, as a father or as a mother, yes, you can also be Jehovah Jireh to your child. Hallelujah.
Hallelujah.
But don't just quickly, you know, give that child. Because that child would have confidence in you. Tell the child, go and pray. You know, God gives. Go and pray. But you know already, Jehovah Jireh is standing or sitting there. Hallelujah.
Hallelujah.
You are teaching that child to have confidence in God. Hallelujah.
Hallelujah.
And then when the child comes, and you ask, did you pray? I said, yes,
mommy.
If you feel, you know, I think this child, I kind of not believe the child. You can say, no, go and pray again. Remember the prophet taught us perseverance. Have you ever heard of that spoken word, perseverance? Go back. In your closet. Hallelujah.
Hallelujah.
After some time, the child comes.
Hey,
you might not even ask, did you pray? You just say, oh, God answers prayer. Here you go.
Jesus, oh,
hallelujah.
Hallelujah.
What are you doing? You are sowing a seed that the child will have confidence in the Maker. When he or she grows up, in times of trouble or distress, he will take God at His word. Praise be the name of the Lord. Even also if the child asks for something where you are not be able to be Jehovah Jireh. Oh, it doesn't always happen that you are Jehovah Jireh. Oh, sometimes you have to also go on your knees. Hallelujah.
Hallelujah.
The first one we said the child pray. You might also not pray as a parent because you know you have the things
already.
But God puts us in a situation where you as a father, you have to depend on God. So you tell the child, say, child, go and pray. I'm also going to pray. You also go in your closet. You start praying. Hallelujah.
Hallelujah.
So it's your child and yourself praying now. And then God answers prayer. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord. So that's exactly what Jehoshaphat was doing. No, he was not only praying or fasting with the officers. It was not only an issue of deacons or trustees or ministers.
It's
the entire church.
Church, yes.
So the entire church should pray.
Saka church yese inofana kunamata.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, they should pray.
Inofana kunamata hongu.
So that at the end of it all,
kuti panozopera nyaya yacho,
everyone will say, yes, my God answered my prayer.
Munhu wese anenge aine chapupu chimwe chete chekuti Mwari wangu anopindura munamato.
Praise be the name of the Lord.
Stara Hallelujah. Shengarikuzwe. Hallelujah.
Verse 14. Then upon Jaaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation.
Mweya wa Jehova ukauya pamusoro pa Jaaziel, mwanakomana wa Zechariah, mwanakomana wa Benaiah, mwanakomana wa Jael, mwanakomana wa Mattaniah, Murevi, wavanakomana wa Asaph, pakati peungano.
What season it is now becoming?
Yes, you know, kwa kuti pise izvishoma.
So the preachers also have got to remove their jackets.
Saka vaparidzi vanofanira kupidza majasi avo.
Congregation, they also have got to remove the sleep that will be coming.
Kana vari muungano vanofanira kudzinga hope dzinenge dzichiuya.
It's natural.
Zvinongowanika opanyama.
It's natural to want to sleep when it's hot.
Kuti unzwe kuda kurara kana kuchipisa.
But it's spiritual to overcome that one.
Asi.
Hallelujah.
Unova munhu wemweya chai wakakunda izvozvo.
Praise be the name of the Lord.
Stara shengari kudzwe.
I will not allow the devil to do that.
Ndingatendere diabori auye kuzondipa hope.
Amen.
Amen.
Especially when you are talking about Jehoshaphat.
Sikurusei kana tikutaura pamusoro pemhare yakaita saJehoshaphat.
He want to be consumed by these kings.
Arida kumedzwa nemadzimambo aya.
Life or death.
Upenyu kana rufu.
So he is proclaiming a fast.
Saka ari kushambadzira kuti ngatitsanyei.
Adziuye hope pakadaro.
You will not find sleep in such a situation.
Ndo muchiona kuti kana ukaguta so.
Sometimes when you have more than enough.
Ya nokungo nehope dzacho dziri padhuze.
And you know, sleep is always very close.
Asiwo ukazvinyima ukudya ikoko.
But sometimes if you just fast,
Mwari onengero dziri padhuze zvakare.
Angels, God and the angels are also very close.
Chinhu chakanaka kumbozvinyima kudya.
It's very good to fast sometimes.
Amen.
Amen. Not to tell us that you are fasting, no. You just do it secretly.
Ipapo futo ukazo invite munhu ku lunch, ukanzwa munhu ati nhasi no handisikudawo lunch. Usazonyanya kumanikidza munhu anozoshaya kuti.
Now, you must have enough wisdom to know that if you invite somebody for lunch and they give reasons, you must be spiritual enough to understand.
Amen.
Amen.
Munongoita reschedule.
You can munogona kuzodya lunch yacho pamberi apo.
Praise be the name of the Lord.
Tinotenda starash.
How many say it's a good thing to fast?
Vangana noti chinhu chakanaka kutsanya.
Praise be the name of the Lord.
Starash ngari kudzwe.
Zvinhu zvakanaka tikazviita izvozvo.
It's a good thing if we do that.
Pane Mwari vanotongwa chitotsvaga kuti vakumana ndoitirawo mwana wangu seiwo.
God will be trying to find an occasion to bless you.
Because ungati Mwari ndipewo chikafu wakaguta. Saka
how can you say, God, may you bless me with food when your stomach is full?
Asi unombototiwo aiwa. Munzo pane mumwe munamato unongotoendekawo because wo, you know, ungotoriwo right wo. Hapana zvakawanda zviri kunetsa ipapo.
There is a prayer that is that goes along with the situation that you will be in.
Amen.
Amen.
Try it.
Imbozviedzai.
Verse 15. And he said,
Iye akati,
hearken ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem.
Teererai imi vaJudha vose, nemi mugere paJerusarema.
All right. So on verse 14. Is God who is coming to speak through Jaaziel.
Ndimo ari vari kuuya kuzotaura kubudikidza naJaaziel.
So is in other words is God speaking.
Nekumwe kutaura ndimo ari vari kutaura apa.
So he is saying
ari kuti
Yes, we can go to 15 now.
And pa 15.
And he said, how can ye, O Judah, and inhabitants of Jerusalem, thou King Jehoshaphat, thus says the Lord unto you, be not afraid or dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amen.
Iye akatiterera imi vana vaJudha vose nemi munogara paJerusarema nemi mambo Jehoshaphat, zvanzi naJehovha kwamuri, musatya kana kuvhunduka nokuda kwavanhu ava vazhinji. Nekuti kurwa hakuzi kwenyu asi ndokwa Mwari.
You take God at his word there.
Iwe ungotora Mwari pashoko rawo ipapo.
Ah, when God declares or says things like this,
kana Mwari vakashambadzira kana kutaura
zvinhu zvakadai, no need for you to fear, my brother.
Hapasina chikonzero chekuti utye.
Ah, even I don't even look for weapons.
Kana pakadaro handitombonotsvaga zvombo ini.
Because God said it. It's up to God to ensure how it happens, but for me, I can even sleep.
Didn't he
say the battle is not yours? So why should I worry? Something which is not mine. Let the owner be worried. I am taking you at your word, Lord. My Lord is specific. Tomorrow,
mangwana,
go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz. You are being given the strategic view of where the enemy is going
to
come. And you shall find them at the end of the brook. Our God is so good, my brother.
Hallelujah.
If we take him at his word, my brother, before the wilderness of Jeruel, praise be the name of the Lord. You know, sometimes when you take God at his word, these issues of diseases, stress whatsoever, we should not have these. Brother, what benefit does it give you? Even if you say, oh, my hair is short.
Oh,
I wish I had long hair. Even if you have got an all night of thinking, there is no change that's going to happen.
Kunyange ukashaiwa hope, uchingofunga chete kuti dai vhudzi rangu rakareba serasista ngana.
But, if you just take God at his word,
ukangotora Mwari pashoko ravo,
know for sure a change will happen.
Ito ziya chokwadi kuti pachava neshanduko.
Ah, you should, we are different.
Takasiana.
We are also cut different.
Takasikwa zakasiana.
I am a father.
Inindiri baba.
I even know my children, their characteristics.
Inindoto zewa vana vangu nehunu wawo wakasiana.
To say if this so one comes and asks for something.
Kuto zautu ningi akawezo kumbira chimechinu.
You say, okay, I heard you.
Kuta anda kunzwa.
He has to come the second time.
Wongu anotoka kechipiri.
The third time, maybe the fourth time, that's when you give. But another child comes. First time, you have to give. Hallelujah.
Hallelujah.
That's the different characteristics of children. God knows us. He knows if brother so and so comes. No, he has to come 7-10 times. Before you give him. But if his sister so and so, before she even kneels down, angels should be ready to go and give to her. Praise be the name of the Lord.
There will be noise in heaven.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's what you should do, my brother. Cause commotion. Praise be the name of the Lord. Wasn't there any commotion when he was making the triumphal entry into Jerusalem? They were just saying, Hosanna, Hosanna.
vanga vachingoimba hosana hosana.
They tried to quieten them.
Vakaedza kuvanyaradza.
Oh, until it was declared by him.
Kusvika akazovazivisa
achiti, these stones are going to keep quiet.
Kana vanhu avakanyarara.
These stones, rolling stones,
matombo aya,
will cry out hosana.
Achatodanidzira hosana.
Will cry out hosana.
Achadanidzira hosana.
Praise be the name of the Lord. Commotion should be made. Even in church, my brother. Hallelujah.
Hallelujah.
No deacon would tell you or chase you out of church to say you are causing too much commotion. Oh, praise be the name of the Lord. He wants that noise. He wants that life. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. Praise be the name of the Lord.
Enyu pa kurwapo, zvigadzirei po murambe mumire henyu, muone kurwira kwenyu kwa Jehovha wenyu.
O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Thy word, Lord.
Imiva Judah, never Jerusalem, Musatka Kanakufunduswa, Budai Mangwana, Mundor, Wanabo, Nokuti Jehovah, when you unemi,
Halatore
Pasokoramo.
Ah, there I go with my hands in the pocket, my brother. Praise be the name of the Lord. You look at the enemy right in the face.
What are some moving socialimo?
That thing which was overcoming you. To make you unable to live a genuine Christian life. You can
declare
to say my mouth will not say things that are wrong. Oh yeah. You can say it, my brother. It's your mouth, my brother. Don't allow the devil to misuse your mouth. Even your thoughts, my brother. They are your thoughts. They are your thoughts. You think that which is right. You have the power to bind the enemy to say, not my thoughts, devil. Hallelujah.
Hallelujah.
Even as we are speaking, we are taking God at his word to say the devil who is troubling our children in pornography, social sites, we are binding them in the name of Jesus Christ.
Achineta vana edu pa ma WhatsApp ne ma Facebook. Tiri kumusunga muzita ra Jesu Kristu.
Moses said, he was told and he said, we are with our young ones, we are coming out of Egypt.
Moses akabvunzwa, zvikanzi muri kuenda sei, zvikanzi hapana ari kusara, kunyange nevadiki vedu tiri kuenda navo.
We have to apply the token, my brother.
Tinofanira kushandisa chiratidzo
hama. On your children,
pavana vako,
on your loved ones,
pavadikani vako.
Take God at his word.
Tora Mwari pashoko ravo.
Oh yes, we say the Lord, the prophet came and preached the token.
Tinozati muprofita akauya akaparidza
chiratidzo. So I'm taking him, I'm taking that spoken word. And apply it on my loved ones. Praise the Lord. Satan is a loser.
Satan akakundwa.
I will tell him that. If he's going to fish, he has got to fish somewhere.
Are
you telling him that? Brother, sure.
Your own place, your own home, you were blessed by God and he said, this is your own place.
Even if you don't have a
house, you can take God as his word and receive your own house. Brethren, it's true we are going to heaven. It's true we are going to heaven.
You then tell the devil, you declare to him to say, Satan, going to heaven, if that is the issue, I am going to heaven. Whether you like it or not.
And
your children too. The prophet did that. He said, Billy, do this to your hands. I applied the token on you. If you choose to go the wrong way, But me as your father,
I have
claimed you, put you under the blood. You are coming back. Oh, praise be the name of the Lord. Our God, he is my brother. And he gives in as much as we requested him. If a harlot Rahab, her request was given. Oh, brother. And you, we just read the court that you are sons and daughters of Abraham, the friend of God. You can claim whatever you want. It is possible. Imagine the confidence that Joseph had in the people. They were under the blood of bulls and goats. But they took God at his word. How much more us, my brother?
Chimbofunga irubi imbo wanga ruina Joseph at never never Israel. Vayenda kuno pirisan zombe chaizo ne makwai. Ko zakadiko kwaisi kwatiri susu paspero para Jesu.
Verse 18, we want to start practicing it.
Verse 18.
And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshipping the Lord.
Praise be the name
of the Lord.
Taking
God at his word. They started worshipping God before it actually happened. They were displaying their faith in God. And the Levites of the children of the Kohites and the children of the Kohites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. You hear the issue of praises, my brother. And they rose early in the morning, and they went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and inhabitants of Jerusalem. Believe in the God your God, amen, so you shall be established. Believe in his prophets, so you shall prosper.
Vakamuka mangwanani ndokuburikira renje reTekoa. Zvino vakati vachibura Jehoshaphat akamira akati, chindinzwai imi vaJudha nemi mugere muJerusarema. Tendai Jehovah Mwari wenyu mugosimbiswa. Tendai vaprofita vake mugokunda.
So don't ask me, my brother, if I caught.
Saka haikona kundibvunza hama kana ndikatora mashoko aBrother Branham.
Therefore, I have belief in the prophet.
Ndoda kubudirira naizvozvo, ndosaka ndakatenda mumuprofita.
I am taking God at his word.
Ndiri kutora Mwari pashoko ravo.
What did he say?
Vakati,
believe his prophets.
Tenda vaprofita
vavo. So you shall prosper.
Ugo budirira.
I can say amen at thy word, Lord.
Amen. Pashoko renyu ishe.
And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and they should praise the beauty of his of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever.
Zvino vakati arangana navanhu, akagadza vaifanira kuimbira Jehovha nekurumbidza nenguo tsvene, vakafamba pamberi pehondo vachiti, vongai Jehovha nekuti nyasha dzake hadziperi.
Look 22, what singing does.
Chitarisai pa 22 kuti kuimba nekurumbidza kwakaitei.
I'm sure this should challenge this front bench here and put them in the spirit.
Zvinofanira kudenha vaimbisi vedu, zvobva zvavapinza mumweya.
And when they began to sing and to praise,
zvino vakati vatanga kuimba nokurumbidza,
the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten.
Jehovah, praise be the name of the Lord. Vavangiri, kuzorwa navana vaAmoni, navaMoabi, navapagomo reSeiri, ivo vakanga vauya kuzorwa navaJudah, vakakundwa.
It was song service, my brother.
Yanga ingori song service, ama.
So, brother, you should not come to church late.
Saka ama hekona kunonoka ku church.
Some demons, they are cast during song service, my brother.
Mama madimone anotodzingwa mu song service.
Glory.
Amen.
This is exactly what happened here. Some people are singing. Some people are singing. And some people are being smitten. How were they smitten? For the children of Ammon and Moab. Okay, so what happened? They come as a battalion. So together to fight against the children of Judah.
Vakabatana pamwe chete kuti varwise vana vaJuda.
But when the song service was going on,
asi pakatanga song service,
the children of Ammon and Moab,
vana vaAmon na Moab,
they came together,
vakauya pamwe chete,
and stood against the inhabitants of Mount Seir. So they were fighting against themselves now.
Vakatanga kuzvirwisa.
And when they were made an end of the inhabitants of Seir,
pavakapedza vagari vepagomo rese,
everyone helped to destroy another.
Vakabatsirana kuzviparadza pachavo.
Hallelujah.
Hallelujah.
The enemy,
muvengi,
they are fighting among themselves.
Vakatanga kuzvirwisa pachavo.
And when the Judah came towards the watchtower in the wilderness, they looked into the multitude, and behold, there were dead bodies all into the earth, and none escaped.
Zvino vaJudha vakati vasvika kurungiso rwenharire rokurenje, vakatarira vanhu vazhinji ndokuona zvava zvituna zvakawira pasi. Kwakanga kusina wakapukunyuka.
That's what my Lord can do.
Ndo zvinogona kuitwa naMwari wangu.
No wonder why they say the enemy comes in one way.
Ndosaka vakamboti muvengi anouya nenzira imwe.
But seven ways they have to flee.
Asi anozotiza nenzira nomwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
But in this case,
asi munenyai,
they could not flee.
Hapana akatiza.
None escaped.
Hapana akatiza.
Oh, I like the way how the Bible expresses itself.
Ndinofarira kabuditsiro kanoita zvinhu pachena neBhaibheri.
25.
Pa verse 25.
The only fight they had to do.
Hondo yega yavakangorwa.
Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them.
Jehoshaphat navanhu vake vakati vachisvika kuzotora
zvavakanga vapamba. They found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels which they stripped off for themselves more than they could carry away.
Vakawana pakati pavo fuma zhinji nezvisimbiro nezvinhu zvinokosha vakazvitorera izvo asi vakakoniwa kuzvitakura zvose nekuwanda kwazvo.
And they were 3 days in the gathering of the spoil. It was so much.
Vakaita mazuva matatu vachitora zvinhu nokuda kwokuwanda kwazvo.
If we can only take God at his word, my brother.
Kana tikangotora Mwari pashoko ravo.
The only fight that we have to do,
kurwa bedzi kwatinozongoita,
is to choose which blessing to take.
Kungosarudza kuti ndotora ropa fadzo ripi.
3 days, brother.
Mazuva matatu.
And these are men of war.
Ava vaive varwi vehondo.
I'm sure they could carry heavy stuff.
Ndotenda vaitakura zvinhu zvakawanda.
But if you see a soldier saying, no, this one is enough, I cannot carry anymore. 3 days.
Musoja akuti izvi zvandiremera izvi, handichakwanisi kutakura, toda mazuva matatu.
This is what my God can do.
Ndo zvinoitwa naMwari wangu izvi.
If you take him at his word.
Ukavatora pashoko ravo.
Mark 16:17, what does it say?
Mark 16:17 inoti chii?
And these signs shall follow them that believe.
Zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda.
In my name shall they cast out devils.
Muzita rangu vachadzinga madhimoni.
They shall speak with new tongues.
Vachataura nendimi itsva.
If you can just go down.
And I pa 18.
They shall take up serpents.
Vachabata nyoka.
And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them.
Kunyange vakanwa chefu, haingambovakuvadza.
They shall lay hands on the sick and they shall recover.
Vachaisa maoko pane vanorwara, vachapora.
I did not say this.
It
is the Bible.
Bible.
It is God.
Dimwari.
So you can say, Lord, I'm taking you at your word.
Saka unogona kuti shenduru kukutorai pashoko renyu.
You can cast out devils, my brother.
Unogona kudzinga madimoni hama.
Because this is Mark 16:17.
Nekuti Mark 16:17.
Even serpents, my brother.
Kunyange nyoka hama.
Did you hear that?
Manzwa here zvandataura.
It's in the Bible, my brother.
Ziri mubhaibheri hama.
I'm sure you have confidence in the people who are putting the verses on the project.
Ndinotenda kuti munovimba nehama vari kutisira maverse paprojector.
They shall take up serpents.
Vachabata nyoka.
And if they drink any deadly thing,
kunyange vakanwa chepu,
it shall not hurt them.
Haingambovakuvadza.
They shall lay hands on the sick.
Vachaisa maoko pavanorwara.
And they shall recover.
Vanorwara vachapora.
Let's take God at His word.
Ngatitorei Mwari pashoko ravo. Amen.
Matthew 7:7.
Matthew 7:7.
Ask and it shall be given unto you.
Kumbirai muchapuwa.
Seek and you shall find.
Tsvagai muchawana.
Knock and it shall be opened unto you.
Gogodzai muchazarurirwa.
For everyone that asketh,
nekuti ani nani anokumbira,
receiveth,
anogamuchira.
And he that seeketh findeth.
Uye anotsvaka anowana.
And to him that knocketh, it shall be opened.
Nekune uyo anogugudza achazarurirwa.
Oh, what man is there of you?
Ndianiko munhu pakati penyu?
Whom if his son asks for bread, will give him a stone?
Anoti mwanakomana akamukumbira chingwa anomupa dombo.
I did not see any hand that was raised up.
Handina kuona ruoko rwasimudzwa.
Or if he asks of a fish, will give him a serpent.
Kana kuti mwanakomana akakumbira hove anomupa nyoka.
If you then,
zvino kana imi,
being evil,
makaipa kudai,
know how to give good gifts unto your children,
muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu,
how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him.
Zvakadiko kuna baba vedu vari kudenga kutipo zvinhu zvakanaka kana tikavakumbira.
I am taking God at his word.
Ndiri kutora Mwari pashoko ravo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do you even so to them, for this is the law of the prophets.
Naizvozvo, imiwo kana mine izvo zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, itiraiwo vanhu izvozvo, nekuti ndiwo murau nevaprofita.
Hallelujah.
Hallelujah.
If you want people to do good to you,
kana uchida kuti vanhu vakuitire zvakanaka,
do good to the next person.
Ita zvakanaka kune muvakidzani
wako. If you want a brother to bless you,
kana uchida kuti hama ikuropafadze,
bless another sister or another brother.
Ropafadza imwe hanzvadzi kana imwe hama.
If you want to be loved,
kana uchida kudiwa,
love your neighbor.
Ida muvakidzani wako.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord.
Stara shangari kuzwe.
Yes, when we are receiving, we like it.
Hongu tinofadzwa nekugamuchira.
But we are also asked to also do the same that which we want to another person as well.
Asi tiri kukudzira kuti tiite zvimwe chetezvo kune vamwe zvatinoda kuti mumwe azotiitirawo.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Bible saying it is the law.
Bhaibheri riri kuti ndiwo murau.
So we should do it.
Satofanira kuzviita.
Praise be the name of the Lord.
Stara shangari kudzwe.
If you want your wife to love you,
kana uchida kuti mudzimai wako akude,
do the same.
Iwewe utanga wamudawo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Even your children, love them, show that you love them.
Kunyange vana vako varatidze kuti unovada.
They will also portray the same thing even to their neighbors as well.
Vacharatidza zvimwe chetezvo kunyange kuvavakidzani.
Praise be the name of the Lord.
Tara shengari kudzwe.
Brother and sister,
hama hanzvadzi,
when we take in God at His word,
kana tichitora Mwari pashoko ravo,
we want to be like Mary.
Toda kuita Samaria.
Something that had never happened.
Chime chinhu changa chisati chamboitika.
With no reference point whatsoever.
Anga asina kana chapupu chekuenda nacho pamberi paMwari.
But she took God at His word.
Asi akatora Mwari pashoko rake.
But how much more you and me, my brother?
Kuti zvakadiko kwauri neni hama hanzvadzi.
We have a reference point.
Tine kwekutonongedza isu.
We can quote.
Tinogona kutotora mashoko avo.
No wonder why the Bible says ask for big things.
Ndosaka Bible chiti kumbira izvinhu zvikuru.
When we say big things, we are also not talking naturally, but even spiritually, my brother, my sister.
Kana tichitaura kuti zvinhu zvikuru, hatisingotaura panyama. Tiri kutotaurawo zvinhu zvikuru kunyange pamweya.
Yes, to say, Lord, I want to live a clean Christian life.
Kuti ishe ndoda kurarama upenyu hwakachena hwakarurama hwechiKristu.
That is the duty of every Christian, my brother.
Iwo ndo mungava wemuKristu wese.
Amen.
Amen.
To say a devil comes, but you overcome.
Kuti pakauya demoni unokunda.
Hallelujah.
Amen.
The other time we said it should not be like if a meeting is made to say we want gossip to happen. But demons will then say, let me go, because the demon knows if goes to sister so and so, as soon as the demon comes, the sister spreads that rumor.
Atidi kuti kana pakaitwa musangano wekuti ndiani watingatume dhimoni roya remakuhwa richiziva kuti rikaenda pane hanzvadzi ngana zveshuwa ivavo vakabatwa nemweya iyoyo makuhwa anopararira.
Or to say, oh brother so and so, he's so stingy.
Kana kuti tinoti tine imwe hama iyoyo haitombodi zvayo kana kuropafadzawo dzimwe hama.
But we should overcome all those.
Asi tinofanira kukunda zvese izvozvo.
Even no boundaries, you break what you call boundaries.
Kana kubvisa miganhu yese woti aiwa ini ndinosvetuka miganhu yese.
There are no boundaries. Do you know that in heaven?
Munoziva kuti kudenga hakuna miganhu.
There are no boundaries in heaven, brother and sister.
Munoziziva here kuti kudenga hakuna zvipoka zvipoka
nezvikamu. You start practicing it now.
Chitotanga kuzviita iye zvino.
What will happen?
Chii chichaitika?
The brother or the sister you're saying is not going to go to heaven.
Ama kana hanzvadzi yaunofunga kuti haisi kupinda denga.
Then you find him there.
Wovaona variko kudenga.
We know it.
Tinozviziva.
You know, in our thoughts, a lot of things, the wild thoughts.
Tinoziva kuti mupfungwa dzedu munopfuura nezvakawanda zvatinombofunga isu.
That's where you see the greatness of God.
Ndipo unozoona ukuru hwaMwari.
Because some of you, if it was because of a human mind or belief, you are already written off, some of you.
But the grace of God.
But the grace of God will ensure that you make it on that day. Hallelujah.
Hallelujah.
I'll read where I think Pentecost failed.
Ndichaverenga mumharidzo inonzi pandinofunga kuti Pentecost yakakundikana.
The prophet says,
Mprofita anoti,
and God will never,
zvino Mwari havambofa,
paragraph 14, you can never exhaust God's love and mercy.
Haugone kupedza rudo rwaMwari netsitsi dzavo.
Mapanzwa kapa.
You've heard that.
You can never exhaust God's love and mercy.
Haumbofa wakapedza rudo netsitsi zvaMwari.
It shows we should also persevere with other people. Maybe they've not seen it yet.
Zvinoratidza kuti tinofanira kungotsungirirawo nevamwe vedu. Pamwe haasati abata chawakabata.
Well, I hate to bother you so much, Father.
And no, chika kukunetsa izvakanyanya baba.
He wants to be bothered that way.
Vanotoda kutonetswa nenzira iyoyo.
Did you hear that?
Mazinzwe.
He wants to be bothered that way.
Vanotoda kutonetswa nenzira iyoyo.
He does.
Vanotozvida.
Don't never think you could ever ask too much of God.
Haikona kufa wakafunga kuti uri kukumbira zvakawandisa kuna Mwari.
I believe the scripture said you have not because you ask not.
Ndotenda gwaro rinoti hamuna nekuti hamukumbira.
And you ask not because you believe not.
Hamukumbire nekuti hamutendi.
He wants us to ask and believe that our joys will be full.
Anoda vanoda kuti tikumbire totenda kuti mufaro wedu uzadzikiswe.
He wants you to ask abundantly.
Vanoda kuti ukumbire zvakawanda.
Ask for big things.
Kumbira izvinhu zvikuru.
Don't limit your faith.
Haikona kupa kutenda muganhu.
To some little mustard seed.
Kuita ka mustard seed kadiki.
It is your choice, my brother.
Isarudzo yako hama.
Oh yeah, it's up to you.
Zviri kwauri.
The big things that you want. Yes, my brother, my sister. If you want spiritual big things, He wants you to ask abundantly. Ask for big things, my brother. Don't limit your faith to some little mustard seed.